This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro chikumi 13, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
National Standing Committee yebato reMDC yakaita musangano wayo. Yaita musangano wayo pakaitwa resolution kana chisungo chokuti Councillor Christopher Mbanga vanova acting mayor weHarare vambomiswa basa.
Ko vambanga vamiswa basa zvechokwadi here? Bato reMDCT rinoti hongu, asi ivo vachiti havana kunge vasumwa. Bazi rezvematunhu rotanga kunzwa pfungwa dzevanhu kuburikidza nedare reparamende pamusoro pekuvandudzwa kwemutemo wezvekutongwa kwematunhu.
Handisikukwanisa kutenga zvinhu zvinondi sezvakaita mahesi hembe dzinovhara zuwa. Saka izvozvo zvakatondiomera pakurana maupenyu hwangu semukadhi anorarama neusope.
Nhasi izuva rekucherechedza vanorarama neusope. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yedare reparamende inoona nezvekutongwa kwematunhu yatanga misangano yakanangana nekunzwa pfungwa dzevanhu pamutemo weLocal Government Laws Amendment Bill munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika. Misangano yatanga nhasi uye inopera nemusi wechishanu musi wa17 chikumi. Misangano ichaitwa kwaMutare, Masvingo, Bulawayo, Gweru Central neHarare. Mimwe misangano ichaitwawo kuKaroi, Mvurwi, Mutoko nekwaMurewa uye kuMacheke. Kusavandudzwa kwemutemo uyu ndiko kuri kupa kuti paite kunetsana kwakanyanya munyika kuti gurukota rezvematunhu rine masimba here ekumisa meya basa kana kumudzinga kana kuti kwete. Kuti tinzwe zvizere nezvemisangano yanhasi, tabata sachigaro wecombined Harare Residents Association vasimbarashe moyo.
Vagari vanga vachingonyutawo zvakare vachiti minista vari kutora mukana uyu kuti vazvipe masimba anova mamwe avasina. Vari kutidzosera kumasure kubva patakaita bumbiredu riya, nokuti tisati tava nebumbiro minista vanga vaine masimba akawanda, asi constitution bumbiredu ranga richiedza neparinogona kuti masimba iwayo ange asipo. Zvinova izvo zvinoburikidzwa nemuchikamu che278 chemuconstitution chinotaura kuti kana pachidzingwa makansela kana kudzingwa kwemakansela kuti anodzingwa sei, hapana patinonzwa pachitaurwa nezvaminista. Asi tinozoona kuti minista vanouya nemutemo uyu vachida kuti vapinze nyaya yavo yekuti vadzinge makansela, vadzinge mameya, vadzinge machairperson. Vagari vanga vachikurukurawo nenyaya yekuti dai kwagadzirwawo hurumende dzematunhu dzinova zvakare dziri muconstitution.
Asi mungati vanhu vapuwa here nguva yekunyatsogadzirira pane zvamuri kuona?
Nguva yekugadzirira yanga iripo, asi ndingangoti chinyito chimwe chabuda changa tiri chekuti vanhu vanga vasina kuwana nguva yekuti vaprinde makopies ebhiri, saka vashoma vanga vanaro.
Sachigaro wecombined Harare Residents Association vasimbarashe moyo vari parunare muHarare. Vedare reparamende ava vaendawo kuchinoi kumashonaland west. Tabata imwe nhengo yechinoi Residents Association vapeter Liwanda kuti tinzwe maonero avo.
Taona chirongwa ichi chokuti isu sevagari tikwanise kunge tichibuditsa pfungwa dzedu chiri chirongwa chakanaka chinoitwa neparamende pese pavanenge vari mubasa rekugadzira mitemo yenyika.
Muri kuwirirana here nezvaturwa nevadare ava?
Isu sevagari vemuchinhoi hatisi kuwirirana nezvauya nevedare ava munzvimbo dzakati siyanei pabhiu iri. Nyanya tiri kuti isu iyo tribunal iyi iri kugadzirwa naminista haisi independent nokuti minister vari kupuhwa simba rokunge vachiappointa chairperson nemamwe makomishena akawanda pavanhu 9 ivavo. Minister vanenge vanoappointa vanosvika kana ku 7 chaiko, kusanganisira chairperson wacho. Saka independent we commission hauzobudi nokuti minister ndiano suspenda vanhu. Minister zvakare obva sarudza members etribunal vachazotonga nyaya idzodzo nekuferifeta kuti macouncillors akazvifambisa sei.
Imwe nengo yechinoi Residents Association vaPeter Liwanda vari parunare kuchinoi. Kana muchida kuona nzvimbo chaidzo nenguva dzichaitwa misangano iyi munharaunda menyu, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vanhu vakawanda munyika dzepasi rino vari kutumira mashoko enyaradzo kuAmerica mushure mekupfuurwa kwevanhu vakawandisa munhoroondo yenyika iyi. Vanhu makumi mana nevapfumbamwe vakaurayiwa uye vanhu makumi mashanu nevatatu vakakuvara kuOrlando, Florida. Akapfuura vanhu ava ndiOma Martin akaberekerwa kuNew York asi vabereki vake vachibva kuAfghanistan. Mutungamiri weGermany amai Angela Merkel vatumirawo mashoko enyaradzo. Queen Elizabeth vatungamiri vePalestine, Malaysia, Canada, France nedzimwe nyika vatumirawo mashoko kumutungamiri wenyika vaBarack Obama vachivabata maoko. Muguzeya nyaya iyi Marvelous Mhlanganyawe weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuOrlando kuFlorida uko kwakapfuurwa vanhu Promise Sunday.
In terms of the city of Orlando, hakuna mbonga mpopote yakawanda iriko. Zvakaitika mu night club and hazvina kuita spill out kuenda kunzvimbo dzinogara vanhu.
Asi muri kuona here vanhu vachienda kunzvimbo iyi kwakapfurwa vanhu vachinoisa maruva sezvatinoona zvichiitwa kune dzimwe nzvimbo kana kuti zvakamira sei?
Yeah, ndizvozvo vanhu vari kuenda vachisvika vachinoisa maruva, asi nzvimbo yakaitikira zvinhu izvi ichiri nzvimbo it's still a crime area. Saka vanhu vanosvika chaipo pakapfurirwa vanhu hazvisati zvaakutenderwa, asi vanhu vari kuenda vachiungana pedyo nepaclub pakapfurwa vanhu vachiisa maruva. Vamwe vachinopa oropa because in the same area ndo patori padhuze nehospital yeOrlando Regional. Saka vamwe vanhu vari kuenda vachinopa ropa vachiita madonations emablood nezvimwe zvakadarodaro.
Mungazive here kuti pakange pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvanga zviri muclub iyi?
Pamazita ataurwa iye zvinezvi papirwa mazita anokwana kuitaiwo 29. Hapana maZimbabweans aripo ataurwa kufanga kuda pane zvizvarwa zveZimbabwe. Club iyi club inowanzoendwa nevanhu vechiSpanish and iclub inowanzoendwa nevanhu vengochani nezvakadaro daro, asi sofa hapana maripoti ekuti pane maZimbabweans angaripo.
Makatarisa kuti imo muno muAmerica nyaya yepfuti nekupfurwa kwevanhu iri kuramba ichienderera mberi, zvii zvamungati imi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno tingadzidzewo kubva kune zvatiri kuona izvi?
Dambudziko rekupfurwa kwevanhu kuri kuitika idambudziko rekuti muAmerica hamuna mitemo yakawanda inoita kuti kutengwa kwepfuti kuve kuchiongororwa zvakanaka. Dzimwe pfuti dzinogona kungotengwa pamikoto, dzimwe dzinogona kungotengwa pamaflea market.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuOrlando, Florida, vaPromise Sunday vari parunare kuFlorida kwakare naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7. Bato reMDCT rinoti rambomisa basa vakafanobata chigaro chameya weHarare vaChris Mbanga. VaMbanga vari kupomerwa mhosva yekusateerera zvisungo zvebato zvikuru panyaya yemunyori wekanzuru kana kuti town clerk vaJames Mushore. VaMbanga vari kunzi vari kuteerera zviri kutaurwa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere zvekuti vadzinge vaMushore basa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Musi wechitatu, svondo rakapera musi waJune 8, 2016,
National Standing Committee yebatore MDC yakaita msangano wayo pakaitwa resolution kana chisungo chokuti Councillor Christopher Mbanga vanova acting mayor wa Harare vambomiswa basa.
Zvikonzero zvipi zvakapiwa kuti vambomiswa basa?
Zvikonzero zviripo ndezvekunyanya kuti vambanga vakaonekwa kuti havasi kuterera andingangoti ma directive muchurungu ari kubva kuutungamiriri hwebato kunyanyanyanya nenyaya ya town clerk weCity of Harare vaJames Mushore.
Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vambanga tikavabvunza kuti vapiwa here tsamba iri kutaurwa iyi.
Handina tsamba yandati ndapiwa maererano nekuti ndasuspendwa here kana kuti ndaitwa report. Tsamba iyi inofanira kubva kuofisi yasecretary general weparty vamonzora. Hakuna zvemumwe munhu angandipa tsamba yakafanana naiyoyo nechigaro chandinacho kunze kwasecretary general.
Saka muchiri kuenderera mberi nebasa kutaura kwatiri kuita?
Kutaura kwatiri kutoita izvozvi, ndakutopinda mufull council ndiende pamberi nebasa.
Ko, kuri kuti mapuwa tsamba yacho muchaipikisa here? Zvinenge zvofamba sei?
Handizivi, ndinenge ndichiona nemanyorerwa azvinenge zvaitwa, asi chikuru ndechekuti tinofanira kuteedza mutemo.
Mutemo wenyika, mutemo webato?
Mutemo wepati, mutemo wenyika nemutemo webato.
Saka munokwanisa kuenda kumatare kuri kuti tsamba yawe?
Saka ndati handizivi zvichaita maererano nekunyorwa kunenge kwaitwa tsamba.
Vakafanobata chigaro chameya weguta reHarare asi vari kunzi vamiswa basa neMDCT vaChris Mbanga vari parunare muHarare. Nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa zviri kuitika kunzvimbo yekumukumbura kumashonaland central tichitarisa mararamiro evanhu vemunharaunda iyi. Nzvimbo iyi inopisa zvikuru uye kazhinji kacho gohwo haribudi zvakanaka. Pamusoro penhamo yenzara iyi mukumbura ine zvimbambaira zvakasiyiwa munguva yehondo. Zvimbambaira izvi zviri kuremedza vamwe vagari asi panguva imwe cheteyo zvinonziwo zvave kushandura upenyu hwevanhu vawana mabasa kuti vazvibvise. Mutoreri wenhau Patricia Mudadigwa akashanyira nzvimbo iyi ndokuti panyaya inotevera.
Kunzvimbo yemukumbura iyi hakuna makambani uye vamwe vagari vanotoyambuka muganhu wenyika vachienda kuMozambique kunotsvaga mabasa. Kuuya kwemasangano ari kubatsira kubvisa zvimbambaira mudunhu iri kuri kushandura upenyu hwevamwe vagari vemudunhu iri. Vatakawira zenda vanoti pamusoro pekukwanisa kuchiwana mvura, mafuro emombe kanawo minda yekurima munzvimbo dzinenge dzabviswa zvimbambaira, kupinzwa basa kwevagari vemunharaunda iyi nesangano rakazvimirira reHalo Trust rinova rimwe remasangano ari kubvisa zvimbambaira kuri kusimudzira upenyu hwavo.
Mabasa anga achitonetsa zvikuru zvisingatomboiti. Zvekutoti inyaya yakanaka chaizvo yaitwa yekubvisa zvimbambaira chi bhozi zvakutipa mukana wekuti tikwanise kunge tichishanda mueriya medu munomu tokwanisa kuchengetawo mhuri dzedu.
Vanopiroro vakatsinhirawo vakati vakawana basa rekuchera zvimbambaira ava vazhinji vavo misha yavanogara yava neshanduko kuratidza kuti pane munhu ari pabasa.
Kune vanhu vavo vakaona basa vari kuseenzawo zvikuvabatsirawo pane zvakawanda, vari kukwanisa kuvakawo dzimba dzavo dzokugara, kutengawo zvipfuyo zvavo zvimwe zvavanga vasinawo zvakawanda wanda.
Kunyange zvazvo basa rekuchera zvimbambaira iri riri basa rine njodzi yakakura kumukumbura, kunyange vanhukadzi vave kubatsirawo kuchenesa nzvimbo yavo. Mozvaye mune Gandari vanobva mudunhu rerukudzo mumukumbura makare vanoti kunyange zvazvo vakaita zvekutiza kuti vatange basa, amai vavo nekuona pundutso muupenyu hwavo vava kutokurudzira kuti achengetedze basa.
Mubereki wangu akambonditi zvoni usaende still ndakazotave kutotiza vakazongonzwa ndakunzi ndakushedzwa kubasa vakazongondwa ndakaenda ndakapfeka tisheti yakanzi Halo Trust ndobva vazotongondifunza kuti saka vatoshinga vandati zvikanzwa right. Pavakandoona ndavatengera matenti negumbezi pekutanga vakabva vafara vatongoramba vachingondinamatira kuti mwana wangu chiramba chienderera mberi.
Vesangano reHalo Trust vanoti kubvisa zvimbambaira pane basa guru nokudawo panodawo vanhu vazhinji sezvo zvimbambaira izvi zvichiita zvekucherwa nemaoko. Ndakamirira Studio 7 kumukumbura, ndini Patricia Mudadigwa.
Makaterera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapato anopikisa mDRC anoti ave kuumba mubatanidzwa unonzi Rassemblement kana kuti rally kuti vamanikidze mutungamiri wenyika iyi vaJoseph Kabila kuti vasiye basa. Temu yavaKabila yechipiri inopera mukupera kwegore asi vari kupomerwa mhosva yekuda kurambira pachigaro. Mapato aya akasangana muBelgium kuti anyorera nechibvumirano ichi. Uye mabato akabatana aya anosanganisirawo Reunion for Democracy ne Social Progress runotungamirwa nava Etienne Tshisekedi. Mutungamiri webato guru rinopikisa muUganda reForum for Democratic Change vaKizza Besigye vanyora tsamba kumutongi mukuru wematare muUganda vachiti havasi kubatwa zvakanaka mujeri mavari. VaBesigye vakasungwa mushure mekunge vazvitorisa mhiko vachiti vainge vakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa musi wa18 kukadzi. Asi vaBesigye vanoti hurumende yemutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni nevematare vane nhoroondo yakaipa yekutyora kodzero dzavo. Nasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva revanorarama neusope kana kuti International Albinism Awareness Day. Sangano reUnited Nations General Assembly musi wazvita 18, 2014 rakatara musi wa13 chikumi gore roga roga sezuva rekurangarira vanorarama neusope. Gore rino dingindira rakanangana nekugadzirisa zvinoda kuitwa munyaya dzezveutano hwevanorarama neusope uye kuti vanhu vose kusanganisira dzehurumende nevamwe vemasangano akazvimirira oga vaite mubatira pamwe chuma chomuzukuru kudzidzisa vanhu kuti vachengetedze kodzero dzevanorarama neusope. Asi zuva iri riri kucherechedzwa paine kushushikana kwakanyanya munyika dzekuchamhembe kweAfrica uko kune vanhu vapindwa nemweya warigioni vari kuponda vanorarama neusope vachishandisa mapfupa avo mumabasa euroyi zvikuru kuMalawi. Izvi zvinokonzerwa nekushaya dzidzo yakakwana yekuti vanorarama neusope vanhu vakangofananawo nemunhuwo zvake. Kusanzwisisa uku ndiko kunopa kuti vanhu vanyeperwe nen'anga kuti mapfupa evanorarama neusope anokwanisa kuti munhu apfume kana kuromba. Vamwe vanonyeperwawo nen'anga idzi kuti vakaita zvepabonde nevanhu vanorarama neusope zvinokwanisa kuti chirwere chemukondombera chavanenge vainacho chirapike. Amai Stebile Machingamidze vanoti vamwe vakuru mumabasa vanovadzikisira pasi.
Inini ndiri mudzimai ane usope. Kuti ndinzwisisikwe kana kuti ndichitsvaga basa kashoma kachona havakwanisa kutigamuchira semagamuchira anoita vanhu, tangodzikisirana pasi ikaika.
Amai Machingamidze vanotiwo muZimbabwe chiri kunyanya kuvanetsa kuwana mishonga yekuzora kuzvidzivirira kuzvirwere zvakaita sechegomarara nezvimwe. Mashoko amai Machingamidze anotsinirwawo namuzvare Cecilia Nyamasoka avanoraramawo neusope.
Ndakatarisa semunhu anorarama neusope. Ndichitarisa kuno kuAfrica kwatiri, kuno muZimbabwe matiri. Inini sezvo handisikwanisa kuwana zvinhu zvinondibatsira zvakanyanya because mafuta edu anodhura. Kunoku kunopisa, handisikwanisa kutenga mafuta because mafuta angu anondidhurira. Handisikwanisa kutenga zvinhu sezvakaita mahetsi, hembe dzinovhara zuva. Saka izvozvo zvakatondiomera pakurarama upenyu hwangu semukadhi anorarama neusope.
Chiremba anobatsira nekurapa vanorarama neusope ava pachena, Dr. Donald Mutangadura, vanotiwo vanorarama neusope havafaniri kugara pazuva sezvo richikanganisa ganda ravo vachizoguma vaita chirwere chegomarara.
Vanhu vanorarama neusope vanotambudzika kazhinji nenyaya yekuti society matinogara havanyatsotambirwa zvakanaka, vanoonekwa sevanhu vasiri kwavo. ndochekutanga chinova affected techipiri vano kanganisiko wonenyaya yezuva ganda ravo kutsva nezuva vachiita maronda vachiitawo maskin camp ndodambudziko riguru ravanowana
vativo vamwe vanhu munyika nenyaya yekusaziva vari kuenderera mberi vachisarura vanorarama neusope ava Dr. Mutangadura vativo zvakakosha kuti vabereki vaone kuti vana vanorarama neusope havaitiswe mabasa ekuti vagare vari pazuva sezvo zvichizokonzera chirwere chegomarara.
Tiri kunyanya kuti netsei mazano ndechekuti vazhinji vacho vabatwa nechirwere chegomarara vakaenda kuzvipatara. Nekuma doctors toti vari muprivate practice vanenge vachitarisirwa kubhadhara mari kuti vakwanise kubatsirwa nechirwere chavanenge vainacho asi vazhinji vavo vanenge vasina mari saka nevasina mari inokwanisa kuti vaitwe maoperation nekuti vawane like radiotherapy inongoenderera mberi chirwere chavo chegomarara kusvikira mukufa kwavo chinenge chakakosha kuti vawane vadzidziswe nezvekuti vanofanirwa kupfeka zvinhu zvakaita sei zvinoita kuti vasatsve nezuva nekubatsirwa kuti vawane mafuta anovadzivirira kuti vasatsve nezuva nekudzidzisawo kana vari vabereki vavo kana vari vanovachengeta kuti vana ava vasakudziswe mombe vasaitiswe mabasa ekuti vagara vari pachena pavanenge vachirohwa nezuva.
Muzimbabwe vanorarama neusope ava varatidza kwemakore akawanda kuti vanokwanisawo kuita magamba mumabasa avanoshanda. Izvi zvinobuda mumabasa akaitwa namushakabvu muzvinafundo John Makumbe vaive nyanzvi yemandiriri munyaya dzezvematongerwo enyika uye chiremba ainge aine mukurumbira zvikuru achirapa vana vadiki munyika Dr. Isidore Evans pazvakavambwa. Mangwana tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu iyi tichitarisa kuurayiwa kuri kuitwa vanorarama neusope kunyika dzakaita seMalawi. Musakanganwe kuteerera nyaya iyi pano pane penyuro yenyu yeStudio 7.
Tinokutambirai vateereri muchirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki ini ndini Chioneso Jani nhasi tine muzvare Natasha Bell achataura nesu pamusoro pekugadzira mhete nezvuma.
Makadii?
Tiripo. Ko, wakatanga rini zvekugadzira mhete?
Ndakatanga manje pandakauya kuAmerica ndaimboziva ndokwanisa kugadzira mhete ndakangoenda ndikangotenga zvinhu pandangotanga kungobatanidza ndikatanga kungogadzira mandatoona kuti dziri kunyatsobuda.
Pane chikonzero here chawakazviitira kuti unoda kutanga business yekugadzira mhete?
Ndiri munhu anoda kuedza zvinhu zvitsva saka ndaangofunga kuti ndikaedza kugadzira mhete ndoona kuti zvinobuda sei ndokwanisa kutanga kutozvitengesa nekuzvipfeka ndega inini ndichiratidza vanhu kuti zvinhu zvandokugadzira zvonyatsobuda.
Tiudze zvauri kuita muno muAmerica.
Ndoshanda mabasa chuu. Basa rekutanga ndoshanda nevana Kids Club yevana. Basa rimwe rachona ndoshanda restaurant saka ndandinda apply ikoko kuti ndigone ndokwanisa kupiwa position iri pamusoro.
Kana uchitarisa upenyu hwako ndezvipi zviri nani kugara kuZimbabwe nekugara muno muAmerica?
Zviri nani hazvo kugara kumba kana chitaura panyaya yekuti kune hama dzakawanda nekujaira upenyu hwekumba nevanhu vekumba asi kugara muAmerica muri nani ukafunga nenyaya yezvikoro kune maopportunities akawanda.
Maitanyi?
Maitawo basa nekumbunzo pachirongwa chenyu.
Aiwa vateereri, nguva ndoyaita shoma. Ini ndini Chioniso Jani.
Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship uye vari nyanzvi munyaya dzekufambiswa kwezvirongwa mumaguta vaO'Brien Makore vanoti vari kugadzirira rwendo rwekuya kuno kuWashington uye vari kutarisirawo kudzidza zvakawanda. VaMakore vanoshanda nesangano reDevelopment Reality Institute uye vane zvirongwa zvekukurudzira kudyidzana kwakanaka pakati pemaguta. Ngatinzwei hurukuro yavaita naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Ndiri kunzwa kufara zvisingaiti nemhaka yekuti mukana wakakura uye uchaipa unyanzvi hwekuti zvirongwa zvangu zvibva zvinobudira.
Mbotitaurirai nezvebasa ramunoita?
Basa ratiri kuita so far tine project yatiri kushanda neguta reHarare. Urongwa uyu uripo pakuda kuvandudza magariro evagari veguta reHarare. Saka zvatakaita takavagadzira application yanokwanisa kukwita kukurirano pakati pavo neguta ravo reHarare. Vachikurukura maringe nekuti vanga vandudza sei guta ravo, zvikuru sei panyaya inechekuitwa nemashandisirwo emari kuti zvinhu zvibuwa zvinofamba zvakanaka muguta.
Ndezvipi zvinhu zvamungati zviri kunetsa kudhorobha reHarare uyezve zvingagadziriswa sei? Tinoziva kuti nyaya yemvura imwe yacho.
Ndizvozvo chaizvo chaizvo. Matambudziko acho anogona kubva pane remvura risira mataura. Toita nhau ine chekuitwa nekutakura kwemarara uye tikaenda kumigwagwa, migwagwa iri kuparara zvisingaite. Saka paongororo yatakaita takaona kuti guta reHarare riri kuita matambudziko panyaya yekushomeka kwemari yavanoshandisa. Asi takaona zvakare kuti mari shoma iyoyo vakakwanisa kuita muonera pamwe nevagari vachiita kukurukurirano. Voratidzana kuti mupfindi mune yakawanda so, uye kwakuchiongorora kuti shoma iyoyo ingaiswa muzvinhu zvipi zvinokwanisa kusimudzira upenyu hwevanhu. Ndochikonzero neita akazogadzira application iyi inoita kuti pave nekutaurirana ikoko, vanhu vachipana mazano uye pava nekuchekeswa pamashandisirwo emari kuti igova inoenda muzvinhu chaizvo zvinovandudza upenyu hwevanhu, zvakaita sekuvandudzwa kwemigwagwa, kugadzirwa kwemvura yakachena uyewo kutakurwa kwemarara.
Chirongwa cheMandela Washington Fellowship ichi muri kuona kunge chichamubatsira sei?
Chirongwa ichi chichava chibetsero zvikuru takazvitarisa nemhaka yekuti ukatarisa America inyika yatifambei mberi, kana kutarisa kunyange pazvinhu zvinechekuitwa nemarongero ematunhu uye mafambisiro avanoita zvinhu zvavo.
O'Brien Makore ndemumwe wechidiki vemuZimbabwe vari kuuya kuAmerica svondo rino pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vanga vachitaura vari parunare muHarare nantungamiri Ngomo weStudio 7. Munhau dzedu dzemitambo, sachigaro wechikwata cheDynamos vaKen Mbaiwa vanoti chikwata chavo chakabatana nekambani yenyaradzo Funeral Home mukuviga vatsigiri vechikwata ichi vakashaya munjodzi yemugwagwa nemusi wemugovera vachienda kugweru kumutambo pakati peDynamos nechapungu. Dynamos yakakunda chapungu 2-1 mumutambo uyu, kunyangwe hazvo vamwe vaiti dai mutambo uyu wambosendekwa parutivi mushure mekufa kwevatsigiri vanomwe veDynamos. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaMbaiwa.
Seclub takarasikirwa zvikuru, nokuti angari masapota aisapota timu yedu kuti isimuke. Ndova vamwe vatsigiri vatingati vaita kuti bhora redu risimuke seDynamo Football Club. Saka tine urombo nazvo, tirikurwadziwa zvikuru seDynamo.
Pane zvamuchaita imi seclub here kubatsira vabereki kana mhuri dzeavo vakashayika?
Isusu tagara tiri impartnership nenyaradzo. Saka nyaradzo iri kuita everything on our behalf. Supatna yedu kuti vanhu vese I think vawane decent burial. Zvatatanga nazvo ndezvekuti tione kuti ava vacha vashaika vawane here kuchengetedzwa zvakanaka. Ndozvati kumhanyamaya nazvezvi kutione kuti avachengetedzeka, tavaviga zvakanaka here.
Vangani vakawanikwa vachishayika munjodzi umo?
7.
Vari kunoradzikwa rini uyezve kupi?
Vatanga kuradzikwa nhasi kunzvimbo dzakasiyana siyana. Vamwe kwana Murehwa, vamwe kwana Mhondoro, vamwe kwana Zvimba, vamwe kwana Zvishavane.
Vamwewo vatsigiri vanga vari kukwanisa here kuenda kunochema vamwe vavo vakashayika panjodzi iyi?
Hongu, vari kuenda vakawandisa zvikuru. Vari kutsigira, vari kutsiyera, vari kunobatsira, vari kuenda kwakasiyana siyana, vaiko vachinotsigira kuti vavigwe zvakanaka.
Imi pane pamuri kunyora here zvinyorwa zvekuzivisa kuti ari kuradzikwa nhasi ndiani, kuti kana vamwe vatsigiri vachida kuenda vakwanise kunge vachienda?
Hongu, zvakajeka zviri pachena chaa zviri kuoneka. Nhasi ndine ngimi mangwana ndinenge zviripo.
Zviri kuwanikwa papi izvi?
Kunoko vari kuziviva, because vanhu isefamily ka. Saka zvinhu zviri kuitwa pamwe chete kuti mangwana kudai, mangwana kudai, asi vazhinji vatoona vari kuigwa nhasi vavo mangwana.
Zvii zvimwe zvamungade kutaura kusimbisa avo vakarasikirwa nehama neshamwari dzavo?
Tinoti kwavari tine urombo nezvakaitika izvi. Ivo vanga vaine chido chebhora chekuti vasapoti timu yavo muDynamo. Tanoti kumhuridza sara tine urombo nekuti marasikwa namwe, asi nemuwo musaore mwoyo. Munofanira kuuya muchirama muchitsigira Dynamo muchizadzisa chido chevana.
Sachigaro weDynamos vaKen Mbaiwa vachitaura parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya uyo weStudio 7. Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yevanorarama neusope. Aiwa, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekwa nemufaro ndini wenyu, Blessing Zulu, tokusiyai mina, Chris Gande namavelas Mhlanganya uye munhau dzechirungu.